This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikumi 1 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu.
Taona kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda, chinhu chisinganyatsikupa mubayiro. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 ari muAfrica Unity Square.
Mapurisa vanga vachingobvunzurisawo kuti takanzi maaine vadzamara kuti makabudisa statement. Saka taachida kunzwawo nezvestatement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavadzamara.
Dr. Patterson Dzamara, munenge navavaitai Dzamara, vanombodaidzwa nematikiti vako Harare Central Police Station. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashana anopikisa hurumende yeZANU-PF neZuro, vachipakurudzira yekuti mapato ose anopikisa aite mushandira pamwe kuti akunde musarudzo dzinotevera dza-2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reZimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement neZimbabwe Women in Politics Alliance dzakabatana nevamwe vana veZimbabwe dzatanga kurara pamwe nekuswera muAfrica Unity Square mukuratidzira kwadzo kusafara nezvadzinoti zviri kuitwa nehurumende zvekusateerera veruzhinji. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Linet Mudewe vanoti vakatanga kurara munzvimbo iyi usiku hwapfuura uye vacharara pamwe nekusweramo kwemazuva 16 senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita chirongwa chekuti tigare nekurara muAfrica Unity Square kwemazuva 16 days and nights. Tiri kuda kutaura nyaya dzatoda kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nekukurumidza.
Chii chanyanyoita kuti mufunge kurara nekuswera munzvimbo iyi? Madei kungoratidzira muchiita zvamaita makore ese zvokuenda kana nemagwaro enyunyuta nezvimwe zvakadaro?
Taona kuti kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda, chinhu chisinganyatsikupa mubayiro yatinonga tichifunga kuti mari zvavo dzatinofunga kuti tinokwanisa kuwana. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo. Tatiri kuda kuti hurumende yeZimbabwe inge ichigadzirisa zvinhu zvakatirerukira paumwe, uye zvinoratidza futi hurumende nevanhu vese veZimbabwe kuti aiwa hatisi kuita zvidambe tambe, hatisi kuita zvekutamba. Tiri vanhu vakazvipira kuti nyaya dzeZimbabwe nyika ino inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende, inofanira kuteerera vanhu. Saka isu vanhu tiri kuti tiri kutaura hurumende ngaiteerere.
Sei masarudza mazuva 16?
16 June izuva reDay of the African Child, zuva rinorangarirwa mwana akazvarwa muAfrica. Saka takafunga kuti kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 16 sevana vakazvarwa muAfrica tiri maZimbabwe zvakare tirakidze nyaya dzedu, tichiti hurumende igadzise nyaya dzedu kusvika musi iwo watinoti nhasi tiri kurangarira zuva redu.
Munenge muchiratidzira muine zvinyorwa here kana kuti mune dzimwe nzira dzekuratidzira nadzo?
kuratidzira kuchange kuchitika kwanhasi ndekwekuti tavatamo usiku wapfuura uyu. Nhasi tikange tichitaura nemajournalist nevamwe vanhu kutitaura nyaya yekuti tiri kumboitei muno muswera. Saka yaita kunge izuva rekuti introduction nezvatinenge tichiita. Asi pazuva rimwe nerimwe tinenge tine nyaya yakasiyana-siyana, dingindira rakasiyana-siyana ratinonga tichitaura.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashanu anopikisa hurumende yeZANU-PF neZuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa anofanira kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda musarudzo dzinotevera. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mashanu anoti MDC yamuzvinafundo Walsh Mencube, Renewal Democrats of Zimbabwe inotungamirirwa nava Elton Mangoma, Mavambo Kusile Don inotungamirirwa nava Simba Makoni, Zunde pamwe nedare nezuro akaomba mubatanidzwa mushandira pamwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018 achiti anodawo kuti mamwe mapato anopikisa auye kuzoshanda nawo. Zvichakadai veruzhinji vakaita savasame uchuma vanoti chinhu chakanaka kuti mapato anopikisa ashande pamwe chete, vachiti agara iri tarisiro yavo kuti mapato aya abatane.
Coalition chinhu chakanaka kuti mabato anga akabatana kuti ratibvise utongo huripo hwakashata.
Muzvare Laiza Mapepa vano venhengo yeMDCT vati mubatanidzwa wemapato anopikisa wakaumbwa hauna chaunoreva kana mutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vasiri mubatanidzwa uyu, vachiti MDCT ndiyo ine vatsigiri vakawanda.
Havana chavanokwanisa kuita pane mamwe mapato vanenge vana Tenda Biti nana Elton Mangoma. Havana chavanokwanisa kuita pasina Morgan Tsvangirai. Chinhu chikuru chavanofanira kuita ndechekuti kana vatofunga izvozvo votodzoka back because MDC ndoine vanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati haisati yakwana nguva yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa.
Haisati yasvika nguva yacho. Chatotarisira isu ndechekuti munhu tanga wazviumbira waunganidza vanhu vako kuti uzouya nawo uchiti awado vanhu vangu, nekuti vamwe vanhu vacho vatonzwa kuti vakabatana vanhu vakabva kuna MDCT. Hatichazozivi kuti vanhu vane vanhu vakawanda zvakadii.
VaKith Charumbira vanoti kubatana kwakaita mapato mashanu aya kubatana kwevanhu vari kutsvaga kuguta. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano remedia center vaErnest Mudzengi vati pachine mukana wekuti mapato akaita seMDCT nePeople First apinde muchibvumirano chemushandira pamwe.
Chinhu chinokurudzirwa zvikuru muZimbabwe. Nyaya ingangonesa ndeyekuti mapato anenge ane vatsigiri vakati wandei kudarika mamwe acho akabvumirana neZuro haana kupinda muchibvumirano ichochi kana kuti asati apinda. Izvi zvinoita kuti pave nokusanyanya kufara nezvakaitika izvozvo neZuro.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati kana vatsvangirai naamai Mujuru vakasapinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzemuna 2018 zvinopa mukana wakakura kwazvo wekupatsanurwa kwemavhoti evanopikisa hurumende yeZANU-PF.
Panenge pane dambudziko rokuti vanhu vari kukukwidzana navamugabe vanenge vatopasanurana pachavo, vanenge vatotorerana mavhoti pachavo. Saka izvozvo zvinokwanisa kuti even opposition ine mavhoti akawanda. Tabadzanza vatsvangirai ecoalition yona amai Mujuru vanokwanisa kuita mavhoti akawanda kudarika avamugabe. Asi vamugabe ndo vanenge vane mavhoti akawanda kudarika ivo vakapatsanurana. Saka vamugabe vanokwanisa kuhwina vari minority.
Zvichakadai MDCT inoti ichiri kuzeya nyaya iyi ukuwo People First ichiti haina kukokwa kumubatanidzwa uyu nemapato akaomba mubatanidzwa uyu neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemuguta remutare vanoti vari kufara zvikuru nemashoko ekuvakirwa nekanzuru chikoro chitsva mumusha wavanogara. Vabereki ava vanoti kuvakwa kwechikoro ichi kuchabatsira vana vavo vanenge vomira kufamba mitunhu mirefu kuenda kuzvimwe zvikoro. Mutoro wedu enhaulo yedhamu mwoyo anotipa nyaya inotevera.
Chikoro chitsva ichi chiri kutanga kuvakwa gore rino zvichitevera mitero yaibatirwa vagari nekanzuro inozivikanwa nekuti education levy. Education levy iyi inosvika dhora rimwe chete yaibatirwa kumusha wega wega muguta pamwedzi. Education levy iyi inobatsira nekuwedzera zvikoro zvekanzuro izvo zvange zvave zvishoma zvichipa vana vadiki kuti vafambe vachienda kuzvikoro zviri chinhambwe chiri kure. Pasi pemutemo weEben Councils Act, pamisha inosvika mazana mashanu ega ega panosungirwa kunge paine chikoro cheprimary. Amai Gladys Matari mugari wemumusha weHobos vari kutambira nemufaro kuvakwa kwechikoro chitsva.
Isu tiri kufara zvakanyanyisa vagari vemuno muHobos nekuti tenge taine chikoro padhuze. Uye vana vedu vanenge vasingachabiri nzwizi, vanenge vakufambawo padhuze zvekuti kana pabreak paipa vanogona kumhanya zviya vachidzoke kumba vachitore chikafu vachidzoka futi kuchikoro.
Mumwe mugari amai Nelia Mulambo vanoti chikoro chitsva chekanzuro ichi chichabatsira zvakanyanya.
Vana vedu vari kubire urwizi urwu, asi iko zvino kana chikoro chapo havachabiri rwizi, vanenge vakungoenda pachikoro chiri padhuze. Saka zviri kutifadza maningi.
VaEdison Manyamana mugari wemuguta remutare avo vaimbove kanzura weward 17 iyo ichange yave nechikoro ichi.
Chinhu chaitanga takatarisira kuti zvinge zvichiitika. Tingangoti mukatarisa area yedu iri kuexpanda asi mafacilities ari mashoma, zvichikonzera kuti vabereki vatarisane nemidhoro yakakura yekuti vanenge vachida mari dzematransport.
VaJohn Nyamoka ndivo kanzura weward 17 umo muri kuzovakwa chikoro ichi. Kanzuro Nyamuka vaudza Studio 7 kuti kanzuru yatove nemari muhomwe.
Mari iripo so far account iri kukanzura i120,000 ndo mari iripo so far for project iyoyo. Saka ndikati ndo iripo ndo itakuda kuita channel kuti tiwake chikoro icho chocho muward 17 muno.
Kanzuro yemutare ine humwe hurongwa hwekuvaka chimwe chikoro zvakare mumusha weGreenside Extension zvichitevera huwandu hwevanhu. Pari zvino musha uyu une chikoro chimwe chete chemutare Junior Primary School. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Gurukota runona nezvezviwanikwa amai opa muchinguri kashiri nhasi vakumbira rutsigiro rwedzimwe nyika dzemuAfrica kuti Zimbabwe ibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou dzainadzo. Amai muchinguri kashiri vaudza vamiriri vedzimwe nyika muHarare nhasi kuti Zimbabwe haisi kuzopisa nyanga dzenzou dzinosvika matani makumi manomwe sezvakaitwa neKenya. Amai muchinguri vati zviri kuda kuitwa neEuropean Union zvekurambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou sezvakaitwawo neAmerica zvinopa kuti Zimbabwe izoomerwa munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe ikatengesa nyanga dziri mudura idzi inowana mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ainoti inobatsirwa nawo mukubatsira vanhu vanogara pedyo nemhuka idzi. Muna Gunyana ndo pachaitwa musangano weUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES uyo uchaziya nyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou. Dzimwe nyika dzinoti kutengesa nyanga idzi kunopa kuti dziurayiwe nevavhimi vasina mvumo. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vasangana nechikwata chematikitiva edivi relaw and order chichitungamirwa naassistant commissioner Crispin Matkedenge pamwewo nenhengo mbiri dzedivi revasori. Musangano uyu uyo waitirwa paHarare Central Police Station nhasi mangwanani unotevera kukokwa kwaDr. Dzamara nemapurisa kuti vavatsanangurire nezvemashoko ekuti vave noruzivo rwevanhu vakapamba mukoma wavo. Mashoko aya vakaapa kuvatori venhau uye mufananidzo wavanoti ndeva vaitai Dzamara. Gweta raDr. Dzamara vachauswa ramba Avo vaperekedza Dr. Dzamara kumapurisa, vanoti Dr. Dzamara vataura zvose zvavanoziva pamusoro peumbo hwavakawana uhu, uye vazivisawo mapurisa aya nezvekusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yekutsvaga mukoma wavo. Vakwaramba vanoti musangano wavaita nemapurisa uyu wanga uri musangano wakasununguka zvikuru, sezvo Dr. Dzamara vanga vasingabvunzurudzwe semusungwa, asi kuti vanga vachipangana nemapurisa mukuda kwavo kuti akwanise kuwana umbowo hwekune mukoma wavo.
Nhasi taenda kumapurisa mangwanani sezvandakataura nezuro ndiina Patson Dzamara. Tikanoita meeting yedu yataita nemapurisa vanosanganisira vamakepenge nevanovateedzera nevamwe vaviri vekuOffice of the President. Vari part of the team yanga iri kuedza kuinvestigeta disappearance, kushayikwa kwavaDzamara. Saka tanoita interview ikoko, mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzwa nevaDzamara kuti makabudisa statement. Saka tachida kunzwawo statement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavaDzamara.
Saka Dr. Dzamara vatambira sei chiitiko ichi? Vapa here mapurisa zvavanga vachida izvo?
Hongu, ichokwadi, vaDzamara vazvibudisawo pachena kumapurisa kuti havana chekuviga kana chekuvanza, shungu dzavo chete dziri pakuti mukoma wavo awanikwe. Saka vabudisa pachena kumapurisa kuti vakagadzirira kwazvo kuti pose pavanowana chingabatsira vanochishisa kumapurisa. Saka zvavanga vainazvo zvine chekuita nemufananidzo wakabuda uya, vabva vazvipawo kumapurisa. Vakavataurira muwaniro wavakaita mufananidzo wacho, vakataura zvose zvine chekuita nenyaya yacho zvinongoenderana nezvaiva pastatement yavo. Havana kusiya kana chimwe. Vakataurawo fungidziro dzavo, masuspicions avo. Vakataurawo kusanyatsogutsikana nekumufambiro wekuferefetwa kuri kuitwa nyaya yacho. Vataura zvose.
Tingati here vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa kana kuti kwanga kuri kutaudzanawo kwakasununguka?
Kwete, mapurisa tichingosvika vabva vanyatsozvibuditsa pachena kuti vaDzamara havasi kuitwa semusungwa, vari kungobvunzwawo kuti vaone kunzi vane zvavangabatsira nazvo here maererano nechinyorwa chavakabuditsa. Saka tangati tichitaura zvakanaka.
Vanga vari vaCharles Kwaramba vanovegweta raDr. Patson Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vari parumananzombe sezvo vari muguta remuIraq reFallujah, iro rine hondo inotyisa pakati pehurumende yeIraq ichitsigirwa nehurumende yeAmerica vachirwisana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHadia Abadi vakurudzira mauto enyika yavo kuti aone kuti vanhuwo zvavo havafe muhondo iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Melody Sibanda, vanoshanda kumapurazi emuSouth Africa, vanoti upenyu huri kuvaomera sezvo vakasiya vana vavo vaviri kumusha vasina anovachengeta. Munyika yeSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, zvimwe zviri muupoteri. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Sibanda kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Amna 2010 tambo ndatanga tiri kupotsonsa kupotsona takadipoto patakango dipoto mpataka patango nzuo kuno South Africa kwa opo ama visa yayi emahara aya patakango tiola kutika manyama yatika apply ma permit yawo tikawana
pari zvino muri kupi chaiko kuma praze ekupi
tuma praze ekulimpopo ndokwatisa
zvamune mapepa hamukwanisi here kutsvaga mamwe mabasa
mabasa achari kunezo tototi uri kupraze kotongotoga ningobata bata ndiri kwanzo kuraramisa mhuri kumusha apa kumusha kwacho kwakaoma kuraramira vana kuti uvasapoto kutongosvinga uri mumapurasi matiri muno
mhuri yenyu yakakura sei
ini tine vana vaviri wokutanga wachona akapedza A level 2 years but kuti achiwana basa ikeno Zimbabwe kwachona basa hariwaniki vakaita maintevhiew kuzimbabwe uchinzi kune maintevhiew vananga vaite maintevhiew vanenge vatione vanhu vavanenge vatotsvagira mabasa kudharadhara zvototi munhu awane chekuita zvakatongooma otochatorera mararamiro api chavo chavo zvakatotiomera sesitiri vanhu kazinde uri chirikadzi zvakangoma umwewachiruta form 2
vanogara kupi
vari kubulawayo kubulawayo ndokwavanenge vachigara vanotogara vega vana hapana vavanogara naye vanotogara vega utozoti kana iri holidhe umboti mboendewo kuhama unogara nehama pakazhinji vanovanenge vachingori vega zvototi ha zvakatongoma unonzwa mwoyo kurwadza chako chako totosvava tozviudzani
saka imi munodzokera rikangani kumusha
zvakaoma sisimafelas ndatonotoenda muna December ukabva December udzokera zvedecember kunzokuti kana watozongonzwa kuti tisine murungu wavo tiri kushandirei unogona kuendako kavi but kazhinji kacho kamwe chete pagore
muri kuita basa rei uyezve munokwanisa kubata mari pamwedzi wega wega
pandoshanda ndiri pagame farm but ndenishanda hau ndiri mumba ndichipiwa 2000 rand haunenge usisina chose tongoshingwa tapana zvandichaita kozva pandoshandira mhuri iri kumusha but munenge muri musango uri nyange ukatoingwa netsotse nizvozvitso titori ndiri hwani pandogara ipapo yakatooma marach plus nerandi rakadonha rinotongoona kuti zvakaoma wakungoshingwa kuti hapana zvachichaita ndanda kutongoshema dai mwana wangu musikana mukuru awanewo something chokuti aitwa ke kuzimbabwe but hakuna hazvisikuwanika chokuti aita
shuwiro yenyu ndeyei
ai ndotongoshuwira kuti dai hurumende yanga yambochinja pambopindo zvavo vamwewo kuti pamwe maybe ukapindo mumwewo like tsvangirai pamwe zvinoita nani hamenu tautongoda kuti pangotochinja ngochinja kuti vatione kuti pamwe tinokwanisa kuzokera kumusha tikano kushanda tiri kumusha ikoko azavazi nyange vemapurasi havakatorera varungu vachiti totora varungu mapurasi pavanhu vatemaka hapana zvavakagona ini ndotosarudza kuti tisvikana mapurasi ngaadzokere kuvarunguka ngaadzokera kuti tinovashandira tiri kokumusha tigara pamwe chete nemhuri
kune vamwe here vanobva kumusha vanoshanda nemi
varipo vamwe vanobva kumusha but chinonetsa manje vacho vandoshanda navo vanhurume ndinitongori ndiri hwani munhukadzi ende zvinondirwadza kuti dzimwe dzenguva tototi haope ndichibatwa nestress yekuti kana kufa ka unofa nestress nokufunga apo chafunga mhuri iri kumusha ukafunga kuti chokwadi here ipapo ndototadza kutotaura nekutosha kuti handina kuzviudza zvakaoma sana ndiri kunyeperai upenyu hwakaoma kutongoshinga kuti hapana zvauchaita but zvakaoma handidi kukunyeperai but zvakaoma handidi kukunyeperai ndotonzwa kutorwadza kuti dai hurumende yedu yanga yakwanisa kuchinja yangotichinjira kuti maybe kwanisa kudzokera kupisha tigara pamwe chete nemhuri zvakaoma handidi kukunyeperai pandikona kutotaura nekutoti handitozi kuti ndozviudzana apo tinokura uri nherera wozora kuti wozoita zvechirikadzi upenyu ramba uchingooma uchingooma pa hurumende achinda haifungire vanhu vayo konzwa vanhu vachiti 1 million machi vachiti 1 million machi munoti pamberi nezanupefu vaosha kuti munhu ari kuti pamberi nezanupefu kuti zvidii zvichidii totoshaa kutozviudzani zvakaoma handidi kukunyeperai kuoma chaiko chaiko
dai vana venyu vainge vakateerera pari zvino zvii zvamungavataurisa
ndotongoshuva mwe hangu kuti ngavaramba vakazvibata vakadzikama hameno rimwe rimwe remakore maybe zvichachinja but tinongoona kuti kuchinja kwacho hameno ndakutongoti mwari pindirai because vanotongonzwa kuti kuna mama kwachiro hakuiti senge musikana mukuru ndiwani anotombopota achiuya kunoku akakuona kwandiri ndikati wakuona kakwandiri kunoku kwacho musikana ndezvako but dzikama uri koko kumusha koko zvichakuitira rimwe gore kause akapedza A level but ndachiwana basa hakuna chavarikwanisa kuti awana
chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa amai melody swanda vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 mumwe wevechidiki vari muchirongwa chemandela washington fellowship uye vachirwira kodzero dzevanhukadzi muzvare nyasha sengai vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda pasi pechirongwa ichi izvo zvichabatsira kusimudzira kodzero dzemadzimai ngatinzwei hurukuro yavaita nhantungamiri nkomo westudio 7
mukana yemukana wakandifadza chaizvo nekuti ndikuona senge ndichausenzesa kuti ndisimudzirewo basa rangu randiricha nekusimudzira nharaunda dzandinoshanda nadzo. Ndinowanzobeta basa rekusenza nemadzimai tichitarisira budiriro yavo. Saka ndinoona senge mukana uyu muchandipa mukana wekuenda kunodzidzawo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rangu ringe richisimukira muno munyika yeZimbabwe.
Isei kodzero dzevanhukadzi dzakakosha kwauri Nyasha?
Nyaya yekukosha kwekodzero dzemadzimai tinopa padonzo reorganization yedu takaitora kuarticle 21 rebumbiro yemutemo yepasi rese yemadzimai inonzi CEDAW. Inotaura iyo kuti kubudirira kwemudzimai wese ikodzero. The development is a human right. Saka isusu zvatakaita ndezvekuti takaona kuti madzimai akawanda asi kubudirira nekuti havana ruzivo nenyaya yekodzero dzavo. So muenzaniso vanhu vakawanda havazivi kuti madzimai ane mikana yakafanana nevanhu vechikimu changu vachiwana mabasa vanga vachibhadhara zvakafanana pabasa rakaenzana. Havafaninge vachishungurudzwa, vanofanira kunge vachingovanhu vachiraramawo upenyu hunoita kuti ivo vasimudzirike pese pavari. Wedha munhu ari kusenza pabasa chairo kana kuti munhu anenge ari kumba anofanira kunge ari panzvimbo yekuti anobudirira ari mune zvaari kuita izvozvo. Saka kuSource International takaona zvakakosha kuti tipe madzimai rudzidziso rwekodzero runovasimudzira nekuti mukada kuti munyatsozvitarisisa vanhu vanowanzopokana nenyaya dzekodzero nenyaya yekuti chii dzemadzimai vachiti madzimai anosembesa kodzero kuti vabatirire varume kana kuti vaite sei. But isusu tava kudzidzisa kodzero mune nzira yekuti vanhu vanondzidziswa kuti kodzero idzi dziripo kuti vanhu vabudirire asi kwete kuti vazikanganise magariro akaita vanhu mudzimba. Saka donzo redu rinenge rakangonangana nekuti madzimai ngaasimukire. Saka inini ndoda kuti tinge kuSource International tinge tichiona kuti madzimai angaparticipate sei munyaya dzepolisi tichionawo mienzano yakanaka kana kuti yavanotipa chinhu kumabest practices.
Muzvare Nyasha Sengai veSangano reResource International Zimbabwe vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Tinokutambirai mose vatereri muchirongwa chedu Pindai Mudariro chetinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi pachirongwa tina mukoma John Dininja wanogara kuSouth Africa, muimbi zvekare. Wakadi hako?
Makadi vateereri, ndini John Dininja aka Jazindi, vanonditi John Javi. Tiripo pachirongwa.
Tiudze kuti makatanga sei kuimba?
Kuimba kwakatanga tichiri vadoko, tiri kukwekwe. Takatangira kuti kuimba tiri kusvondo. Chipotso ndotakatikudza.
Izvo zvinhu mukuimba kuSouth Africa pane zviri kuitika here?
Basa rekuimba rinowanzotinetsei nekuti zvinhu zvavanofanira kuzvivakiriridza oga. Izvino tiri kuimba kune imwe show inonzi Hard Rock Cafe kuMandela Square muSandton munomo.
Sei makasarudza kuSouth Africa?
Dariro remusic muZimbabwe rinotinetsei ndinoti ngakatirevi kudaro nekuti maartist ariko kare akakurira kuZimbabwe haadi kuti vadoko vasumuke. Nguva zhinji tinotoona kuti muZimbabwe kunonzi music yaThomas Mapfumo. Saka zvino kana Thomas ukafa ndiani uchaita music iyoyo? Music yaTugu ukafa ndiani? Ende zvinonetsa ukada kuita music iyoyo vanobva vataka kujeresera futi. Saka Zimbabwe inonetsa kuti ikudze vanhu.
Kune vamwe vakungoimba wani?
Inonona kana iwo usina munhu anokwanisa kukupusha. Ndo zvinonetsa kuti Zimbabwe music haisati yakura kubuda muidea yekuti i genre yangu ndii ndinogona kuita music iyi. Saka vanhu kuti also industry yacho idoko. Saka vanhu vanodi vanotya kuti ngatidi tibatsirewo ningi.
Kumbira mutiimbire.
Ndetoga mbere Jehovha ndiremo fambi ishe.
Tinotenda nekuenesu John.
Tinofara chichiti notichioniso.
Aiwa watereri, nguwa ndiyo yaita shoma. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa Pindai Mudariro. Tusangane zvekare mangwana.
Munhau dzemitambo, mutauriri weZifa waKolisani Gwesela vanoti mutambo weAfcon 2017 pakati peZimbabwe neMalawi wave kuzotambirwa kuNational Sports Stadium kwete kuRufaro Stadium sezvanga zvamboziviswa. Vateereri musakangwana muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa nyaya yemubatanidzwa wemapato mashanu anopikisa hurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa WhatsApp, namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 vari muAfrica Unity Square. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya miina Chris Gande namavlas Mhlanganya uye.